gadziriro ya 2023. Munogona kuenda pasina ruzhe.
Ndinde pasina ruzhe. Ya, hello, ndabva paruzhe.
Alright, saka regaiti ningirikire, regaiti tange nemi vamafume vamwe vanenge vari kuti vakutyira kuti nezvatakuona kunetsana kunenge kuripo mune vematongerwo enyika sarudzo dzinogona kunge dzichazoita mhirizhonga zvakare. Vamwewo ndo vari kuti aiwa ndo zvinowanzoitwa nevakomana vemudc kana pakuitwa musangano mukuru, hapana chiripo. Tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa, tiri kuona chisionekwe mudziwebwe, tiri kuona kugeda geda kwemeno, kubvunda bvunda kuri kuita vanhu vezanu pf nekungofamba kuri kuita mwanakomana anonziwo President Nelson Chamisa. Vangoti vafambe vaende kumasvingo, tasangana nevanhu vakavamirira vakaisa mota murodhi matombo, vakaputsa mota, vakatema vanhu vachi vane chinangwa chokupedza upenyu hwavachamisa. Vanhu ivava vanga vakaunganidzwa kwakasiyana siyana. Chinangwa chavo ndechekutema tema mota imhanye ikudubuke itsve, vaite sei vachitarisira kuti vange vachipedza upenyu hwaPresident Nelson Chamisa. Tiri kutishamisa ndechekuti tanga tafunga kuti nyaya yemhirizhonga iyi yasara sure, nyaya yemvonga mupopoto panyaya dzematongero enyika yasara sure. Asi iko zvino vari kuti aiwa, isusu tisu tirinokwanisa kudzingirira. Mazuva ano ekorona vanhu vanga vachirambidzwa kuita mademo, vanga vachirambidzwa kuungana, asi taona vanhu vachiungana vachidzingirira nekutema nekupisa nekurova vanhu nematombo nezvingwepo zvakasiyana siyana nemota dzakasiyana siyana. Tiri kutishamisa, mapurisa anenge aripo asi hapana chavanenge vachiita. Vachiinda kumamiting avasina kukokwa, mamiting avasina kudanwa. Zvino iyi mhirizhonga inotishamisa kuti tatati regai tiite politics dzekuti hatirovani nyika iyi mberi. Ivo vanogarotaura kuti mukomana haana vanhu, mukomana haana sapoti. Zvino kana asina vanhu vanoregerei kuti afambe? Kana asina sapoti vari kuregerei kuti afambe? Iko zvino kudhikita mashopsi anga achivharwa kwese kwese provhinsi, mari yenyika yanga ichitambiswa kuti vange vachidzivirira vachamisa kufamba. Tiri kuona kuti nyaya iyi inyaya yekubvunda, yekutya, kutadza kutonga kwavari kuita. Iko zvino nyika vanhu vaakutambura nyika yovava segavakava.
Vachinyoka, pindurai tinzwi.
Unoziva zvinoitika munyika medu muno. Kare kare varungu vasati vavuya aizuviwa kuti izvo kwai une benzi ndoune rake rikadzana unopururudza. Zvava kuonekwa iko zvino kuti ichi chaiva chokwadi, kunyange zvazvo vanhu vasiri kupururudza, asi munhu wedu uyu unoyi MDC yeyuyu nevanhu vake vanoi vana vachamisava tava kuvaziva. Gore riya pakamboti kune United Nations General Assembly paya panoenda mapuresidendi kunew york kunotaura, mota idzodzi idzodzi dziri kutaudza kuti dzakatemwa zviro riya dzakaipai dzatemwa kumarondi dzakai kune munhu wanga achida kudzita Chamisa kubva mumota. Tikavonesiwa zvimavhidhiyo vachida kusengana, vachida kubudisana mumota kudini kudini, kai vanga vachida kuuraya Chamisa. Same time iyoyo yeun general assembly gore rino vhiki yapera iyi kwakai kune muzvare unoshandisa United Nations uri kuvuya muno kuvona kuti masanction ari kuuraya nyika zvakadini. Vakomana ivava vemdc vakamanya pasocial media pana naFacebook pana naTwitter vachinyora chipetishini chavo chokuti kuzimbabwe kune corruption, ubadaya mumwe wabudisiwa kubva mumhosva nyora ipetition kuda vanhu 30,000 kana pakaitika vanhu 30,000 tobva tapa mzvare avari kuuya tovaratidza kuti vonai o corruption haisiri kuprosecutwa muno ndokubva vamanyisana vachikumbirana kusaina vachikumbirana kusaina vanhu 30,000 ndokubva zvasvika kuma3,000 ndokubva zvamira zvakadesa ndokubva zvaramba kufamba kubva pa3,000 ndokubva zvakambotini tonho zvikandosvika pa3.5-3.7 ndoyatora bhumu rakuhwa vakatanga kuana kuti yee vanhu imi hamubetseri makono wakumanyamanya kuti muite kuti tipe munhu uri kuuya zvinhu zvinoratidza kuti kuzimbabwe kwakavora vabvumira pavanhu 3,000 vanhu vari kutaura kuti vachawana 6 million vota vakawana 3,000 vakatenda kusaina chipetition chavo zvadero vakona kuti zvakona vakabva vafunga plani yavo yaigore riya nokutamisa wabvutiwa mumota kumarondera uko ndokubva vauya nechiti chinwani chokuti kwaizvo chamisa mota dzake dzatemwa nevanhu vezanu p f chakati chikagohoti misteki yavakaita ndokubudisa mota iyoyo vokangama kuti takamboivona yakaputsika ipapo pachona pavari kuti pakaputsika futi ndo mapicha avari kubudisa futi iko zvino vachiti yakatemwa ipapo vanhu vanoda kuuraya chamisa vanonomutsvakira masvingo kumunhu wokera achingomuberereka muno muharare munomu achionekwa achishongana navo vanhu vemuhurumende ivava vachishongana kuminyengetoro imwe inoitika vachishongana pakasiyana siyana dai vaida kumuuraya vaimirira kuti atanga aida pamhene pakashama kokuti mota ndiyo yake yoga nekuti nobva yazikama kuti maitsvaka chamisa yake yoga ndo zvinoita munhu da kuuraya munhu zvinango uri kumunhu unomirira kuti munhu amirira ari 1 pa6 nari oga ndopowo mumemba ipapo kuti vanhu vose vazive kuti ndiwe vanhu ava vari kutsvaka chinhu chokuti ava mai vanosvika muno muzimbabwe mangwana vamuvudze kuti chii chaitika vamuvudze kuti kuno kuzimbabwe kunoku kwakaipa chamisa ngoda kurawa vhiki ino chaiyo nokuti vanhu vanobva kuzhe kwenyika havazivi zvandareva zviya kuti une benzi ndoune rake rikadzana topururudza vanobva vazvigamuchira vofunga kuti maiwee kuzimbabwe kwakaipa iko zvino kuno umwe munhu uri kusouth africa ukoona emusi maimane wakambotobwa navarungu kuti vatungamirire pati yavo ndobva vahomudzinga vakati this is a failed experiment saavakangobudisa vakomana iva vemdisi chamisa watobva nemotikari yake musi maimano yandobva atanga kunyora achidana manyuzi ose vana cnn vana bbc vanani kuti kwaitika assassination attempt chamisa angoda kuurawa malord nemamp ekuuk iko ndobva vazvigamuchira izvozvo ndokutanga kumanya nazvo kuti british embassy ngaibudise statement yekuti vanhu vanoda kuuraya chamisa handi nozviona ndo zvazvakaitirwa vanhu ava havana plani havasi kuziva kuti sarudzo yachona painovuya vachaita sei vanozviziva kuti havana vadindati vakaita bhiki vachitsvaka vanhu 30,000 vakavashayiwa ndo vanhu vari kuti kwai takavhotedza ne2.6 million vakashayiwa 30,000 ndokubva vafunga kuti chotoita chii kuti tivanhu musindo ndokuunganidza vanhu vavo vapa zvimafulaya zvavo ikona vava kumanya vachireva nhema kuti ka kuno wakatizotisu wakati tisu ndiani wobudisa chivhidhiyo chevanhu vanomira munofunga kuti takapisa here kuti unogona ndogona kuunganidza vanhu kaiti izvozvi vakabuda vachiti tiri vemdisi tichitapisa moto chinhu zvakachipa kuita izvi vanhu ava havana plani vanhu ava vane dambudziko ravo nderekuti vanoda kuhuniswa navarungu kuti vaizvo vanhu vari kukaurava kuri kugotumirwa mari kana kwatumirwa mari vagosa vachiwana zvokuita nokuti vanoona kuti kuhwina chaiko chaiko hachiri kuzoitika because hakuna unovhotera matakanana akadai hakuna
vamafume pindurai tinzwa
chinondishamisa ndechekuti vachinyoka vari kuramba mazano abvumwa navachinamasa
kana vachinyoka vachiti vanhu vanga vakabata maplakazi vaya havasi vezanu, ngavataure iko zvino kuti ivo vanhu vekumasvingo vanga vachimanyamanya vachiti tiri kuitira basa musangano wedu vari kurambwa nezanu PF yacho. Vachinamasa anova iye bhosi wavachinyoka abvuma kuti aiwa avo vanhu vedu vanga vakaminyuta vasingadi kunzikwa kana kuvachida kudemonstrata against vachamisa. Vachinamasa vabvuma vespokesperson wezanu PF vamugwadi vachispokesperson wehurumende vacharamba vabvuma kuti vanhu ivavo ndivedu, vakatoti aiwa dzingirirai madinga vachitaura patwitter yavo. Zvino kana vachinyoka voti vanhu ivavo vabvumwa nevanhu vanova vakuru kudarika ivo mupati mavo, ivo vachamira pano votaura kuti madzimai aya anga akabata maplakadi haazi mazanu, madzimai aya nemayuth anga ari kwachivi haazi mazanu.
Ndiwovekaziva kuti unoda kuiitaura mafume but zvakasiyana. Kune vanhu
maplakadiwatanga
kutaurimamota
vachinyoka vari kuramba vanhu muvako wabvuma here ndivenyu here vanhu ava makabata maplakadi
mafumeyo usada kungwarisa usada kungwarira paduri.
Handisi kuda kungwarira, handisi kungwarira paduri,
ndati toda kutaura zvinhu zvakasiyana. Wataura kuti ve kune vanhu vanga vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, handisi handiwazvitaura izvozvo. Vanhu vanga vari kunzvimbo
dzati muri kuvaramba here vanhu nayo vazulu, ndokumbirawo kuti nditedze kutaura
vemasanctioni vanhu vemaplakadi vemasanctioni veviolence
ndati vazanu mazanu here vanhu vanga vakamira ivavo
ndevenyu ndevenyu vanhu veviolence.
Aiwa ndati
vachinyoka siyai vapindure
vamene kuti this time makavapa mari
vachinyoka regai vavakumi vataure todzoka kwaburi.
Aiwauyu kuti unoti azvinhu achinunga zviri izvo zvataugwa oda kudoda kuchinja chinja mastatement vanhu
vemafume. Ko muda kutaura moga here vachinyoka? Mana kana imi muchida kuramba vezanu varambei moga, vamwe vese venyu vabvuma. Inini pano ndimakuya makuramba vanhu venyu, kana mavaramba kutaridza kuti munosvoda kana muchisvoda nekunyara, kana muchisvoda nekunyara nezvavaita munotaura mega kuti aiwa ini ndinosvodesewa ndinohwa kunyara nezvaitwa nevanhu ivavo vezanu, saka ndavaramba pano pachivhitivhiti toziva kapa mumiri. Nokuti kana motanga kuramba vanhu vabvumwa nevanhu vese, vanhu vanga vachionekwa vakabata matombo vakabata matanda vachidzingirira vachidhiraivha mota vachitaura vega nemuromo wavo kuti isusu tiri vezanu tanga tichidzingirira uyu tanga tichitema takadai, vanhu vanozvitamwa chero pamaindaneti mapicture avo aripo vapfanha vezikosi vataura vari kudada nekuita violence kwavanga vachiita, vari kuhwa kuzvitutumadza zvipfuva nekuita violence kwavanga vachiita, ende vari kutotutumadzwavo nemamwe makurukota ehurumende nevhiolence yanga vachiita. Asi vachinyoka pano vaakusvoda vaakuvaramba vaakuti aiwa maMDC zvino todini isusu chatiri kuziva ndechekuti vanhu vataona vaya vanhu vanga vachiita zvavanga vachiita vanhu vezanu PF vari kuita politics dzakarambwa, politics dzeviolence, politics dzokunyomba, politics dzokutuka, politics dzokudzivirira kuti zvinhu zvisafamba zvakanaka, nekuti vari kuziva kuti aiwa vatadza kutonga, vari kuziva kuti nyika iyayo vava segavakava, vari kuziva kuti havachina chavaupa vanhu voruzhinji, vari kuziva kuti voruzhinji vayaura vodya nhoko dzezvironda vojuruja majuru nerurimi, nyika haichagariki haichatengi, karensi yobhururuka sebepa, nhamo yatova mutupo, hakuchina kana chiri kufamba chimwe chete, voda kudzivirira ramangwana kuti risasumuka. Ndosaka vari kuteverera muzodziwa, ndosaka vari kuteverera iye achange aripo pachigaro, vaakumuteverera kwese kwaari kuinda nokuti vanoziva kuti iye ndiye achapinda. Asi tanga tichida kuti aiwa ngavasaita politics dzemhirizhonga, ngavasaita politics dzevhiorensi, ende vachinyoka ngavasaramba masapota avo, ngava vatsiure vamwe vavo vese vabvuma masapota avo nezviito zvavo ivo kana votanga kuramba masapota avo paredhiyo heya vari kuzvinzwira kuti kana mukaita zvinhu muchazorambwa nevatungamiri venyu hezvona vachinyoka vokurambai nezviito zvamaa muchiita muchiti imimi muri kuitira musangano wezanupiyefu ndo zvinoitika kune vanhu vese vanotumwa violence ndo zvinoitika kune vanhu vese vanotumwa kuanda matombo mukupedzisira vacharambwa nevatungamiri vepati yavo
petai chirongwa chedu vachinyoka
zvinoita vakomana ava ndezvekutizvo zvandataura zviya kuti vane kamwe kakungwarira paduri sehuku kayako kuda kuti seizvozvi kana achitaura achiimba seizvozvi achidai zvoita sekuti uri kutaura chokwadi statement dzaanotaura dzachona unotaura kupani nezvona vanhu vezanupiefu muchaona kuti munorapa nevatungamiriri wenyu chinyoka mutungamiriri wei chinyoka uri muvillage mutungamiriri wei asi nokuti unenge achiimba achidero zvinoita sekuti chi uri kutaura zvinhu zvine musoro vhidhiyo haineti kutsvaka vakomana vanobuda pavhidhiyo vachiti tisakuta moto vhidhiyo yakadero haimboneti hakuna munhu wabvuma zvaari kuita zvekuva vachanamba vabvuma vachinamata vabvuma vamugwadi vabvuma hakuna kana munhu one wabvuma kuti izvo vanhu vanoi vakakusa mota vanhu vezanupiyefu chataugwa ndechekuti izvo vanhu kana vachiratidzira kuramba masanctions hongu vanhu ivavo vane right yokuramba masanctions asi ndiri kutini kune vanhu vaviri kune stage violence yepamotikari yandataura kuti motikari itakaivona kare yakaputsika the same spot kuda 2 years ago kumarongera kuya kune waida kuburawa fuku the same damage they can't be people confessing kuti vakaita damage iyo this week iyo mota takaiona kudhara yakakuvara kudhara but vana vanotwisa mastatement ndo zvavanogona ndo chishasha chavo chokutwisa mastatement kuti zvinge sekutiko pane zvinoitika vanhu vanojuruja norurimi majuru norurimi nokuti hapana chiri kufamba zvichikona nei kuti hapana chiri kufamba kunoziva ti ndokunoi kupenga ikoko iko zvinozhira inobva Harare kusvika Bhaibhuri chikuno yaakunaka yava nemore than 250 kilometers netara yairevwa najona mwoyo ndedere yangoena kuti masvingo nekapeti kapeti chaiyo murodhi yekuti unogona kunoregedza steering wheel motikari
corruption zvoga izvi
motikari
corruption zvoga
madhamu
vanhu havatina kana mota dzekufamba
president
vanekufamba murodhi iyoyo
nhasi vavhura
vanhu havana kana mota dzekufamba murodhi imomo
tiri kuvaka zvinhu woye unongoimba
vafana kugadzira nerege kana vasina kana mari yekukwira
ndege unoreveka uchiti hapana chiri kufamba munorega kufarira nyika yenyu muita samatununu movuya muchiti kuvanhu toda kukutongai munotaka chii kana muchita kana one chinhu chamunomboapprecieta chamunombodavo munomuzimbabwe
ombaapprecieta nhamo here matamba matita ari kutambira
zvamakavuisa ii
masivhu sevhenti ari kutambira
panapa uchiudza
vanhuvamakume siyai vapedzise
hakusi kupenga ikoko
ekwadi yotopengaichinhu
chiri kufamba wakabheti unogara epi kwaunogara kusina kana chinhu one
chiriticha ari kutambira marinhaa
kuona zvinhu zviri kufamba vuya muno muzimbabwe muno bai shangani mangwana tiri kuivhura pakusina kubai shangani vakavi vamunangagwa vakati
asi yagova matunhu ari kupa vanhu mari
vakavhura rimwe dhamu kuno ikonotika hapana kana chinhu kufamba kupi izimbabwe yetiko yamunogara isa zvinhu zviri kufamba
maticha anotambira mari
wakuchinja nyaya manawo wakubvunza kuti maticha anotambira
maticha anotambira mari
tose togara tichizvitaura ini unozviziva iwe makume saita sedununu unoziva kuti togara tichizvitaura kuti maticha ngaapiwe more mani tose tozvida
saapiwe
more mani tichikumbira kuti
vaupi mari yacho
vakatizvo kune surplus zamai kupa maticha mari unoda kumanya uchita sezvatsvatsva kuti nhasi wadziwa ichi nhasi wadziwa ichi watiwe hapana kana chinhu one chiri kufaauri
kuita seiri kutambira makumburi kudonha nedumbu maticha ari kupi masoja anotambira mari mapurisa anotambira mari
vati hapana kana chinhu chimwe chiri kushanda madhamu mangani avakwa navamunangagwa ndisati
akupiko avakwa kupiko marare vanhu vari kufa nenyota
hapana kana dhemu rakavakwa
vanhu varikuita marare nokuti iwe sameya
1970
vamakume imbosiyai vachinyoka vapedzise tisarambe tichiendera
mberi. Iwe mafume iwe
unotiwarikuhumana
kwezimbabwe uchitaura kuti kwai Harare hakuna mvura. Iwe
kwavarizazvinyoka
inchedzi yokuita dhati
jobnokusungwa
panapa mudzimota dzamawitness nezvinhu zvisina nebasa rose uchikona
kuanosungwa
ndianivanagova
matunhu vari kupa ma50,000
woti kwai kwai Harare hakuna mvura
muri kuba zvese kupurura muchita masouth african resistance mari
Okay, I think mapedza. Zvese hazvichabude pamhepo.